Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina mbudzi 29, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC inoti kuratidzira kwanhasi kuri kuenderera mberi. Komishini yavaHalema Monsante inoti yakapedza kuongorora zvakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu. Zimbabwe Council of Churches inoti kunyangwe hazvo vanhu vane kodzero yekuratidzira, vatungamiri vemapato ezvematongero enyika vanofanira kutaurirana kuti nyika ibudirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC Alliance rinoti riri kuenderera mberi nokutaridzira nhasi richikurudzirawo varatidziri kuti vasapfeke hembe dzemusangano, sezvo vachiti kuratidzira uku ndekwevana veZimbabwe vatambura, kwete zvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau, mutauriri weMDC Alliance vaJacob Mafume vanoti vatowirirana nemapurisa uye kuratidzira kwavakaronga kuri kuenderera mberi. VaMafume vati vana veZimbabwe vachange vachinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika, kusanganisira kubhadhariswa mitero nemari yekunze, kushayikwa kwemari pamwe nekuondomoka kweupfumi kuri kuenderera mberi.
Tichange tiri mumastreets eHarare, tawirirana nemapurisa kuti demonstration yedu sezviri pamutemo inofanirwa kuenderera mberi. Demonstration yedu sezviri pamutemo inofanirwa kuunza ruzhinji rweZimbabwe mumastreets. Mapurisa awirirana nazvo maissues atinawo, zvinhu zviri kubaya-baya maZimbabweans. Nyaya dzemari iri kushayikwa, nyaya yeforeign currency iri kunzi itenge zvinhu, mataxes ari kungowedzera, kurwadziwa nekushinyidzirwa kuri kuitwa maZimbabweans. Munhu wese ari kunzwa achishinikidzwa, achimbunyikidzwa, ngaange achiuya achifamba nesu, hapanenge pasina mhirizhonga, utungamiri hwedu hwese hunenge huripo.
Vatiwo vanotove negwaro rehurongwa hwavanofunga kuti hungabatsira kuburisa Zimbabwe mumatope mairi, vakati chakavakoshera ndechekuti munyika muve nenhaurirano yekugadzirisa zvinhu zvaenda kumawere.
Chinobudisa Zimbabwe mumatope 1 kutaurirana, 2 kugadzira mutemo yemaelections, 3 kubata ikonomi kuti upfumi hwenyika hunge huchimanigwa zvakanaka, 4 kuwirirana nenyika dzese dzekunze dzinge dzichitiwirirana nesu seZimbabwe. Tobva tazoita maelection matsva anenge achikwanisa kuzobudisira mutungamiri anowiriranwa nemunhu wese kuti ndiye anenge ari.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa nezvirongwa muMDC Alliance vaAmos Chibaya vati kuratidzira uku kuchaitwa murunyararo.
Tiri kutaridzira murunyararo, takazivisa mapurisa zvinodikwa nemutemo. Tiri kuti kutaridzira hakusiri kwebato reMDC chete, aiwa ndikwemwana wese muZimbabwe. Naizvozvo tiri kukurudzira kuti vatsigiri vedu vese ngavauye vakapfeka hanzu dzavo kana kuti hembe dzavo dzisiri dzezvematongerwo enyika. Vanoenda kumachechi, vanoenda kuRoma, vanoenda kuMethodist, ngavauye vakapfeka hembe dzekumachechi kwavo, nekuti chituko hachisi cheMDC chete, asi ndechemunhu wese wemuZimbabwe. Maringe nekufamba kwatichaita, ndichatanga kusangana paAfrica Unity Square nenguva dzemangwanani 9 o'clock. Tobva ipapo tofamba kupinda muna Jason Moyo Avenue, topinda muna Lepot akawira, tozopinda muna Samora Mashehu, tobva ipapo topinda muna Julius Nyerere, tozopinda muna Nelson Mandela, takudzokera paAfrica Unity Square. Apo pachazoadreswa kana pachataurwa navanhu naprezidendi wedu vachamisa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo, richiti rinoimba kuti vanhu vese vachazvibata kuti pasava nemhirizhonga. Munyori mukuru wesangano iri, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanoti kuti nyika ibudirire, vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kugara pasi kuti vataurirane kuti zvinhu zvoitwa ndezvipi uye kuti vaumbe gwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Tabata Dr. Mutata kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Ikodzero yevanhu kuti varatidzire mumastriti nenzira ine runyararo, tinongoimba kuti zvinofamba seizvozvo, asi sezvatinokohomedza kubva patinotanga kutaura ndezvekuti isu maonero edu ndeyekuti kuti ivakwe ichienda mberi nyika yokwedu ichada kuti rimwe zuva vanhu vagogara pasi vagotaurirana vagobvumirana kuti tofamba sei tichienda mberi. Tinoziva kuti hongu vanhu vangaratidzira nenzira dzakasiyana siyana, nevamwe vachiramba vachinda mberi nokufambisa nyika nemaonero avo. But sekuona kwatinoita isu, tinozvitaura izvi takangorita zvitaura semakereke, nzira yatinofunga kuti tichawana kugadzikana uyezve nokubudirira kune mukurumbira uyezve kune kukurumidza ndekunge munhu wese ari muZimbabwe aisaroko gwake pabadza nenyaya yekuti tinenge tichifamba tiri pamwe chete. Zvisiri izvozvi, rinenge richingoita sebhasikiti ratizirai, uku rinorukwa uku rinorudunuka.
Takatarisana nekuratidzira kuri kuda kuitwa uku. Chamungada kutaura kuvakuru vehurumende vakaita savamunangagwa, vakuru vemapato anopikisa vakaita savachamisa noruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe, chinyi?
Maonero edu nenyaya yekuratidzira kuri kutaugwa kwanhasi inyaya tinozviona nenzira mbiri. Chekutanga ndechokuti tinozviziva ikodzero yevanhu kuti varatidzire kana vane kutsutsumwa. Saka umwe noumwe ane kodzero yake yekuti angaratidza saizvozvo. Saka tinofunga kuti vanhu vari kuexercise right yavo. Tinongovimba semakereke hongu kuti izvo zvinoitiwa murunyararo pasina mhirizhonga, pasina kuputswa kwezvinhu, pasina kukuvara kwevanhu. Ndozvatinotarisira. Asi pane maonero edu echipiri. Tichinda kumberi, isu tina maonero atinofunga kuti nyika ichagona kuvakwa ichinda mberi ndeyekuti vanhu vangaratidzira nenzira dzavangada, uyezve vamwe vangaramba vakazvivharira mukati vachiita chaibvamba vari voga. Chatinofunga isu kuti nyika ivakike ichinda mberi ndechekuti zvichada kuti vanhu vagare pasi vatenderane kuti tingainda mberi sei tichivaka nyika.
Mataura nenyaya yekuti vanhu vanofanira kutaurisana, munoona sekuti pane mukana here wekuti vakuru vehurumende nevakuru vemapato anopikisa kuti vangagara pasi vese vakakurukurirana nezvinofanira kuitirwa nyika?
Hongu vahwande kuti vakuru vakaita savamunangagwa navachamisa vangagara pasi vakataurirana. Isu tinovimba kuti zvinogona kuitika rimwe zuva kunyange zvisati zvaitika hazvo iko zvino. Isu tinongoramba tichivakurudzira, tinoona sokuti zvinogona kuti rimwe zuva vanogona kuona kukosha kwazvo vakaita saizvozvo. Chakakosha kuti vanhu vose vazive ndechokuti kubvuma kuti vanhu vataurirane haisi weakness. Kutaurirana navanhu chero vausingatendirani navo, asi vanokonzera kuti zvinhu zvisafamba nenzira yaunofunga, inotova strength. Nokuti kutaurirana nomunhu une maonero akasiyana newe asi achikwanisa kukonzeresa kuti zvinhu zvisafamba nenzira yaunoda, kumurega achinda nenzira yake hazvikubatsiri. Saka tinovimba kuti inogona kuita nguva yokuti vanhu vataurirane.
Reverend Dr. Kenneth Mtata, ve Zimbabwe Council of Churches. Komishini ya Vakalema Mutlanje yangai chongorora zvakaitika muHarare musi wa 1 ya mavhuvhu nezuro yakati yapedza kuvhundurudza vanhu. Vamwe vaitarisira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaizodaidzwawo kukomishini iyi, asi izvi hazvina kuitika. Zvino nyika yomirira kunzwa zvichabuda mutsakurudzo iyoyi. Evans Zininga weStudio 7 abatanya nzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University Dr. Ricky Mkonza kuti tinzwe maonero avo.
Komisheni iri kutungamirwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaMutlante vakavhura mukana kune vese vaida kuuya kuzopaufakazi kana umboo pane zvakaitika panyaya yemusuwa 1 August, vakakuvara nekufa zvizvarwa zveZimbabwe musure mekunge sarudzo yaitwa. Saka vakazama nepavaigona, nekuti vakaenda kuBulawayo, vakaenda kwaMutare, vakaenda kunzvimbo dzakasiyana siyana vachipa vanhu mikana yekuti vataure zvavakaona nezvavanoziva pamusoro penyaya.
Zvino zvavapedza kubvunzurudza nekutambira humbowo kudai, zvochitarisirwa neruzhinji rweZimbabwe kuenda mberi ndezvipi?
Zvingatarisirwa neruzhinji rweZimbabwe kuenda mberi ndezvekuti vachapepeta humbowo hwavakapiwa nevanhu vese. Ndangangoda kungotaura kuti paumbowo hwakabuda hapana zvinonyanyisa kushamisisa zvatakanzwa. Saka zvavachaita komisheni iyi, vachagara pasi vochitanga kuzeya umboo hwakawanda hwavakapuwa kubva kumativi ese. Asi chakanyanya kukosha pamakomisheni aya ndechekuti vanozopa atingati muchirungu marecommendations, neimwe nzira zvavanoona kuti zvingade kuti zviitwe nehurumende.
Izvo zvanga zvichitaurwa nevanga vachipawo ufakazi nevanga vachivipawo humbowo, takazoonawo nezuro uno mumwewo wevanga vachifanirwa kupa ufakazi vapiki vachimbunyikidzwa vachizodzoka asi vachizoshaya mukana wekupa humbowo. Munofunga kuti zvakafamba here zvekutsvakurudzo idzi mujekerere?
Maonero angu ndekuti zvakafamba, asi sechiitiko chimwe nechimwe komisheni hayaigona kuzofadza munhu wese. Chandinenge ndakada kutione ndechekuti mukupuwa kweumboo tinoona kuti zvematongerwo enyika zvanga zvopinda mukupuwa kweufakazi. Ndinoona kuti vatungamiri veMDC Alliance vanenge vakatoti aivo mudzimu warobonga kuwanawo kudzichirwa, vakatoti regai tichiwana mukana wokutaurira pasi rese kuti zvii zvavanoona pamusoro pezvakaitika uye nenhoroondo yakabva kumashure kwesoko.
Dr. Ricky Mkonza vachitaura vari parunhare kuSouth Africa. Yasvika nguva yekumbotarisa misoro yenhau dziri mumapepanhau emuZimbabwe. MuHerald mune nyaya inoti mudzimai wegurukota rezvokudzidzana nedzimwe nyika uye vari mutongi wedare guru redzimhosva Justice Lois Matanda Moyo vabudisa mashoko ekuti Dr. Siusiso Moyo vave nani zvekuti vanotarisirwa kudzoka kubasa mumazuva mashomanana. MuDaily News mune nyaya inoti mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa nomutevedzeri wasachigaro webato iri vatendai biti vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti paitwe hurukuro dzekugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mukroniko mune nyaya pamusoro penhumwa inobva kuBritain ichikurudzira runyararo muZimbabwe. Mukroniko mekare mune nyaya inoti hurumende yatangidza kubhadhara vashandi vayo mabonasi avo. Yashika nguva yekuti tinzwe zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotitaurira mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadiko vatepfenyuri veStudio 7 vari kuWashington DC kuAmerica muri paVOA Shona. Indirango zita ndinoitwa Norman Sene munditakura ndichibva kwaGuti kwaChiwara. Ini hama dzangu ndine kurudziro kuchizvarwa chose cheMuZimbabwe kunyanya masupporters eMDC Alliance inotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Tichiti aiwa excellent kuna president vedu paumbo hwavakapa hunonzwisisika kune avo vanoziva zvinoitika munyika. Kune avo vanoziva kuti president vedu havana ropa maoko. Ndinokurudzira vanhu vose kunyanya zuva remusi wa29 zuva guru kuMDC Alliance supporters kuti izuva redu rokuratidzira murunyararo uye tinozikanwa nokuratidzira murunyararo. Pangazongovapo hapo panoitwa mirijonga, asi mirijonga haikonzereswi nemwana weMDC, inokonzerwa nevaya vanenge vakandwa nezanupf. Tinozviziva zvakataurwa kare zvikazikanwa. Saka ndinokurudzira, kurudziro yangu iri kumapurisa kuti imi mapurisa itai basa renyu, kwete kuti rinenge rakazemberana nezanupf. Kana muchinge mawana munhu aratidzira zvisina kutsarukano, apwanya midziyo yevaridzi, apisa dzimotikari, apisa dzimba kana kuti vanenge vaba, vabatei muvasunge vaende kukoti. Asi kana mobvunzurudza, tinoziva kuti kune maCID. Munhu uye mubvunzurudzei munzwe kuti akarejista rini kuva supporter yeMDC, nokuti kana vazosungwa vanofanira kuzvimiririra. Ndatenda zvangu.
Kwazovai vateereri vose veStudio 7, pamwe chete nemivashamarare. Ndini ndinoitwa Robinson Kangiso, ndinobva paZaka pamudhumani apa. Zaka rinopisa, zvino Zakariya razopisa nenzara. Nzara yabaya munzvimbo medu yaoma. Asi tinotokumbira zvakanyanya kuti deno hurumende iriri hurumende yevanhu yaigonawo kuitira zvizvarwa zvayo zvinhu zvinobatika zvinoyemurika. Tinotambura zvakanyanya nenyaya yekukwidzwa kunoitwa matransport, but iyo fiyo yacho haina kukwidzwa. Zvishayikwa zvakakosha, zvinhu zvatinoshandisa mudzimba zviri kushayikwa. Mafuta kunyanya ari kudhura zvisingaiti, ringava dhiringi chairo chairo, cold drink purazi yaunoudzwa mushopu inorova moyo. Asi de hurumende yedu iri hurumende yevanhu, yaigona kugadzirisa zvinhu izvi kuti zviite zvakanaka. Ndo pamwe patinombopotawo tomboshuvawo vamugabe, kuti deno vamugabe deno panguva yavo vaingotaura chinhu chimwe chete, mapurizi ngaadzake, zvobva zvatodzaka. Zvine zviri kuitika panguva ino yamunangagwa zvotirwadza, toshaya tichaita sei. Dino vatungamiri vationesawo kuti vakatarisei, vakaitaridzepi Zimbabwe, kana vachikundikana vaona kuti ngaita sei. Ndinotenda zvangu vateereri nemashamarari, muve nezuva renyu rakanaka ranhasi.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri, asi dzisinei neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga neMorning Show iyi. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel iri kutarisira kuti Bahrain ichave imwe yenyika dzechiArab ichatambira pachena gurukota nenhumwa dzekuIsrael. Pepanhau remuIsrael riri kuti Israel neBahrain dziri kuronga kutumirana vamiriri venyika dzavo. Pepanhau iri rinoti Bahrain inogona kutambira kushanya kwemutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu. Commission ye United Nations inoongorora Syria yakurudzira Security Council kuti imanikidze hurumende yeSyria kuti ipe ruzive kumhuri pamusoro pehama dzavo dzisingazikanwi kwadziri neavo vari muusungwa muhondo yemakore manomwe. Zvichitevera kufa kwevanhu vana nechirwere chekorera kuMount Darwin, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nebazi rezveutano kuti chirwere ichi chisaenderera mberi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nevanoona nezveutano munharaunda dzakasiyana-siyana munyika vaVictor Nyamandi.
Asi chizhinji chatiri kukurudzira chechokudzidzisa, muchaona kuti taactivata yatinoti isusu rapid response team yedu, yekuti tatoo vanotibatsira mapartners edu vese vaakuuya takuya nezvunhu zvingava mishonga, angava magwaro ekudzidzisa vanhu, mvura yakachena, mapiritsi ekurapa mvura, nekudzidzisa vanhu kuita mvura iya ine munyu neshuga, kuti vaya vanenge vatanga manyoka vasangomiri yakuti toenda kuchipatara vatange kumwa kuti vadzorere mvura yavanenge varasa. Kana tingangoti vanhu vese kunoti zvingoti chero tikaona mota dzinopfuura tovabva pedu emukorana anorwara vanga mabhazi, onaiwo kuti vanhu ivavarapiwa tine chirwere chamanyoka kuti vativazive kuti vangaziva sei kuti vanhu ndava manyoka. Challenge yedu yatinoende kuti vanhu vari kubva kure, vamwe vanobva kuHarare, vamwe vanenge vachibvawo muno muDarwin, vamwe vanobvawo outside the province. Saka vanhu vese ava vamwe vanobva vavhunduka vakanzwa kuti kwaita manyoka aya vanotanga kufamba. Saka kufamba kwavanoita vanogona kuparadzira. Saka dzidziso yedu ndeyekuti aiwa, kana tangoona kuti mwiriri aisvika zvakanaka ngatimanyei kuchipatara tirapiwe, ende kurapiwa kwedu kwakanaka nokuti mahara hapana munhu ari kubhadharisa. Uyezve tiri kuunganidza zvinhu zvose zvokuti vanhu vese varapiwe nguva ichiripo.
Muri kushanda nemasangano api amati imi maimplementing partners enyu?
Tine atinoti pane vatoti maall weather partners, ekuti weather zvinhu zvakanaka zvakashata tinoita navo, vanotirayira vakaita seWorld Health Organization. Takatechiasesa navo kuona kuti chirwere ichingava chakura zvakadii, chii chatingafanira kuita. Toita vamwe vakaita sana UNICEF vanenge vachiva nenyaya dzemvura nezvimbuzi. Toita vamwe vakaita sana MSF vanenge vachitibatsira nenyaya yekuona kuti paitwa nzvimbo dzokurapira dzakanaka nokuisawo mapiriti. Koita vamwe veGerman Agro vanenge vachiva vachitibatsira nenyaya yekutaurana nekuona kuti vanhu vese varapiwa zvakanaka. Ndo masangano atiri kushanda nawo.
Mataura imi kuti pane dzidziso yamatotanga munzvimbo iyoyi, zvii zvamungataure kune avo vangange vakateerera, vangange vari munzvimbo iyi kuti vatarisire?
Vanhu vakatanga kuita manyoka. Manyoka edu anenge ane simba, manyoka acho ane simba chaizvo, nekurutsa kunenge kune simba kwokuti munhu amiri andasachatunzwa mabasa. Tekuti vanhu vakatanga kunzwa izvizvi ngavavo nekuti murwere wavo awana wekurapiwa. Hatiwanzi hedu kukurudzira kuti vanhu vanyatso kufamba nguva yakareba. Saka maona isusu tati ipapo pari kuitika zvinhu pava nekembi yekurapiwa, tekuti kuti vanhu vasafamba nekuti kufamba kwavanoita vanenge vachiparavira. Saka chinhu chokutanga ndechokuti kana uchimwa mvura, imwa mvura yakachena zvikuru, yakabhoiriwa kana kuti ina mapiriti anouraya utachiona kunokonzeresa zvirwere zvemanyoka. Koita kuti kauchidya tanga wageza maoko ako, wadya wapedza waenda kuchimbuzi geza maoko ako. Asi hatikurudziri vanhu kuti vangogeza nemvura ese isitoda mvura yakachena isina utachiwana. Nyaya yekukwazisana kana zvadai tichiti vanhu aiwa tisakwazisana, toita inoti big up nonga makambenzwa iyai, kana kungoomberana kaparise parufu. Kana maona kuti marafikwa nemudikano wenyu, vanhu havafaniri kumanya kubata mutumbi, vanofanira kudana vashandi vezveutano ndovotungamira, nokuti vane mishonga yekubvisa utachiwana, vatingati kudisinfekta kuti vanhu vese vasabatwa neutachiwanawo. Zvino vanhu vatiri kutaura navo vari musango, hamuna dzimba, hamuna zvimbuzi. Saka tichitokurudzira kuti vedu ngationei kuti tashandisa makomba. Asi chinhu chinokosha ndechekuti aiwa dei tasiyane zvatiri kuita izvi, tambotanyasa kuenda kumisha, vese vanorwara ngavarapiwe. Ndozvatiri kukurudzira kuti vanhu vaite izvozvo.
Sekutaura kwamaita mati, pane nzvimbo iyi pane vanhu vari kuita zvekukorokoza, pane zviri kuitwa here nebazi renyu kuti vanhu vambomira basa iri, kana kuti chii chamuri kuita kuti vari kuita mabasa avo apa vawanikwe vachiwana rubatsiro rwavanoda?
Tiri kuita dzidziso. Ndozvinhu zvatogara kuita zvokudzidzisa vanhu. asi mukaona izvo zvinotiripa nguva yakaoma nokuti mukati vanhu dzokerai vachino vanogona kurwara vari munzira toparadzira futi saka inguva yekuti tiri kuda kuona chii chiri kuitika tiri kuenda kupi asi tichikurudzira kuti hapana vamwe vanhu vachafanira kuuya kunzvimbo iyi vese vanenge vachibva pamisha iri pedu vanenge vakudza kuti ngatitarisei varwara ngavaripote kuchipatara kana pane vanenge vari kudzokera kumisha yavo notoziva kuti vanhu vanenge vachitiza vamwe vachinda nokuti zvavari kuita izvi zvinhu zvisingatendezwi nemutemo asi kundoida kuti tishande tese toona kuti vese vanenge varwara varapiwa kana pane tsvina iripo yanyatsa kuchengetedzwa zvakanaka saka inyaya yekuti tofanira kubatana tose tichishanda tese asi pari zvinhu tiri kushanda zvakanaka nevanhu vese vatingati vari mudambudziko iri
tinotenda Marvelous aita hurukuro iyi nevanoona nezveutano munharaunda dzakasiyana-siyana muzimbabwe vavictor nyamandi yasvika nguva yekutarisa nyaya dziri kuitika muamerica nhasi evans zininga westudio 7 asangana nezvizvarwa zvezimbabwe zvinogara muamerica zviri kuita musangano muwashington dc mangwana kuti vapanane mazano vachikokerwa nesangano rezimbabwe dc professionals networking
zita rangu ndinonzi takawira kapikinyu ndiri kutaura ndakamirira zimbabwe young professionals vari muno muwashington dc
tiri kuunzwa kuti kune kusangana kuri kuitwa musi wechishanu nezvizvarwa zvezimbabwe nehanzi uyai neshamwari dzenyu nevamwe vamunogona kukoka musangano wei uri kuitwa uyu
uyu musangano wevechidiki vari kushanda vari muno muwashington dc o kana kuti vaya vari kutsvaga mabasa vari vechidiki vari muno muwashington dc saka ichi chirongwa chekuti tikwanise kusangana tese tikurukure nyaya dzemabasa tikurukure nyaya dzekurarama muno muamerica tikwanisewo kubatsirana tinoona vedzimwe nyika vanosangana vanobatsirana vachipanana mazano vachipananawo urongwa hweupfumi saka isusu takaonawo zvakakosha sevana vezimbabwe vechidiki vari muno kuti ndo mukana wekuti tikwanise kuita sei kusangana tese tiudzanawo nezvemabasa nemaexperiences edu atiri kusangana navo muno muamerica saka tinezenge tichikoko vanhu vakuru vechikuru vatoo neexperience muno muamerica kuti vazokwanisawo kutipawo chii advise kuti tinokwanisa kuita chiuviri sei takamirira muno muamerica
saka izvi zviri kuitikira kupi nenguva
zviri kuitikira kumonaco hotel muwashington dc zviri kutanga na 5 to 7 p.m.
Vanoda kuuyawo kuchirongwa ichi vanofanirwa kuziva zvipi vasati vauya
vanoda kuuya kuchirongwa ichi vanofanira kuziva kuti uku kusangana kwevana vezimbabwe kupanana mazano nekutsvaga ushamwari pakati pevechidiki saka vose vanouya ngavatarisire kuzoona dzimwe shamwari kunzwawo kune vamwe vanhu vari vana vezimbabwe kuti vari muno muamerica vari kuzvigonawo sei
zvimwewo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinogona kuuyawo here ikoko
zvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika dzinokurudzirwa hazvo kuuya kusangana nevana vezimbabwe kuti vagokwanisawo kushayawo maexperience vanzwewo kuti vana vezimbabwe vari kuzvigona sei isu tozo vana vezimbabwe tinoda kuzwawo kuti ivo sekwavanobva vari kuiona sei america chii chavari kuita kuti vanyatsobudirira muno muamerica saka ngavauye tikwanise kusanganisa mazano edu pamwe chete
chamungasiyire vari kuuya nevamwe vasati vaziva kuti vachauya here asi vari kungonzwa nezvazvo chavanga chingavasunde kuti vati aiwa ini handingasare kuri kuenda vamwe uku chii
chinangwa chikuru chichavasunda ndechekuti vachasangana nevana vezimbabwe vanewo maexperience avainavo muno muamerica vachawanawo shamwari dzekuti vanokwanisa kukurukura nadzo vachawanawo mikana yekuti kana vanga vaine pfungwa dzavo dzekutanga mabhizimisi kana vaine vasingazive kuti mabasa vanokwanisa kuatsvaga sei kana vasina vana bhururo vavanokurukura navo pamaweekend kana vekutaura navo vachakwanisa kuwana uhama neshamwari ikoko toda kuti tiumbane semhuri vanhu vakwanise kutaurirana pamwe chete vakwanisewo kubatsirana
evans zvininga westudio 7 achitaura navatakawira kapikinyu muwashington dc iko zvino regai timbotarisa zvishomanana mameseji edu apa facebook tinoona meseji abva kuna lavemore marinyane prophet sam nahappy madie Boss Jayaguru ari kuti yangu chechi hainei nepolitics. Aizvo zvinosiyana maituro anoita vanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. MDC inoti kuratidzira kwanhasi kuri kuenderera mberi. Komishini yava Mohlante inoti yapedza kuongorora zvakaitika musi wa1 yamavhuvhu. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti moswera zvakanaka.